Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosanga na zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari, muruda kuti tishinwe tiende pi? Chimbochinwa iwa necorona virus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANU-PF inokachamadzwa vanhu kumachonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko ava Gonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard, Professor Lovemore Maduku, vakaudzawo vamunangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Sebato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu. Tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu. Tofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tichakabudisa uriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika haisiri nyaya yezvemapati nematongerwo enyika asi nyaya yeruyeyere ruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro yonga wakawanda chanyiswa naisi sebato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANU-PF. Uyezve zvavaruda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo nezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yekusarudzwa kwamajaji ematare makuru eSupreme Court neConstitutional Court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vofira kumainterview. Zvinonzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri zvaizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvokuti ngatidzoperei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati vake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusoro wese masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine huwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndatanangura zvino kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kutangira kubumbira. Musenate munge muchidiwa zvakare 2/3 munge zvikwanisa kuita 54-1 out of 9. Saka tatakaona zvinhu kwapera ZANU-PF yakashayiwa manumbers iyo. Ndikudavo vanenge vachizoitawo pfungwa dzishoma nedzishoma yanoti ZANU-PF navabvudzi kufunga. Asara vanombopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamende. Ikava kwandiriisa mukatarisa mumagwaro kune hende zvidzidzo zvisina kutouya. Zvekuti vakatoti vapasa vakaita zvekudiridzira vakati hataita vanhu 180 asange vasingasviki. Kati kuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tibatsigira zvinhu zvisina maturo. Sobhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazvita zvinhu zvakadhakwa kudai.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa.
Aiwa hapana kuwirirana apa zvinongoitwa nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati kwatiesa kuti tikaita muchosangana navo muparamendi havawirirani nezvinhuva zviitwa handi munhuwese ari kutigira zvinhu zvakapisa kudai.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakatyamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave papi nebhiri remutemo unobata vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati zhe waakuswera wari muzimba kusisina ba ikonomi yavo yakuchema. Handiti yedu ino vari kutichemedza. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muri kuda kuti tisvinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwe necoronavirus. Muzwe kurwadza kwazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isusu mutungamiriro wedu
auskuziva auna kwara rekunyatso ziva tino pasi kana tirarama tinofamba chii njozi yawirwa nevanhu vino injozi nokwanisa kungotuwira kuti kuAfrica in Zimbabwe in particular saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defense wati kutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu yeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchinguri kashiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastructure usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kutema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angati dile newano. Wanga wari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamacheti zvonzi mazvona izi anopifa. Asi vamwe vamwewo varipo ndururani asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunowa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiana angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiana angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachange vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakavhunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo varu kutraya kuti vaudze vanhu kuti unoita sei corona virus. Saka ndozvatinongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uzvaita kunge uchararama upenyu hwegonzo kaungudzi uza kuti panze apo pakaipa saka hapabudike. But unoda kuti uende kubasa ndo dambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozodyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pae urisani. Anotaura izvozvo zvinowanzika ende kana izvozvo kuti utaure kuti ndakumbosuduruka uchienda kupi uchiti chii ndaitofunga zvangu nezvazvo kuti kumuko zviri nani but hazvinyatso kuda kuti chiko kunga tinda hamana ndakuita se ndakumbosuduruka but ndozvirikudiwa nezvi kuti tidzivirire kuparadza kwezvirwere kwazvo
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe mumabatirwo ari kuitwa nyaya iyi
zvakatowandei pakuti iko kuparadza kwacho kona kweinfomation zvekuti zvinobuda padzidzirire kuti zvakati ndozvaitika uye zvedzimwe nyika nyaya yacho yanga ichingobuda ichiita sei zvitaurwa ende mainterviews anga achiita sei achiitwa zvinhu zvinotinetsei kana kuri kunana nyika dzedu dzakaita sezimbabwe unokwanisa kudzidza izvozvo zvokuti kubuda pachena especially pazvinhu zvinenge zviri critical especially zvirwere zvakadaizvo
ko zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo mucanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus
pari zvino ndizvozvo zvekungoti tinonge tichingotaurawo kamawhatsapp group kuda kumana chenjerera ingwarirai kushesai panze apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro mauniversities ana university of madzu university of concordia hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro makambanizo vari kutraya nyaya dzequarantine idzodzo
avo vanga vari vapeter mashiri vachitaura vari parunhare vari kucanada namavelas muhlanganya uye westudio 7
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mai Manyoni mungatitsanangurira kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muzimbabwe takatarisa dambudziko irori recoronavirus
takatarisana nedambudziko irori kahapana chatingakwanisi kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga bhikosi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu asi chinoitwa chaicho hapana kana gadziriro chaiyo iripo hapana tinodaro noda kwekuti tinoenda muzvipatara muchitotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasi kuwanika saka pangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro mumadzimai munomu titori padambudziko hombe rakakurisisa ende zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziriro iripo hatinganyeba kunenge kwakungoparara kwezimbabwe izi
tombotarisa nhoroondo yenyu imi saamai tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
ini ndine vana vatatu 3 pachishona vana vandinavo vatatava zvakaoma handimbodi kunyepa tite mazo kare taitomboti mazo ata apfuura akanga tirombotaura nemi pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raizi tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andakuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kgs iyoyo ende tinotovavarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavheji acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vegetable racho chai rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosheya kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiyowana nevana ezvo zvine vana 2 vanoenda kuchikoro ndofunga ndakambokutaurira imwedzi yapfuura iyo tia vana vachangovhura ikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzomuendesa nokuda kwekuti ndikuonao kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikokoko hazvina kumira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kushe kuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane chekuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye varongotitarisa zvakaita nyika yese seizvozvi dhola chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa$35 cash kana iri eco cash riri pa$47 saka handichazivi kuti tinorarama sei because upenyu hwacho hwatooma kana iri sesipo yekugezisa yetaangotenga green bar tiatengi maseti mawashing powder zvataita taongotenga green bar rinoshanda zvese kusuka kugeza kuwacha saka atiziyi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro
muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi
mari ezvinozvo tikachitaura zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose wazinini pamurungu pandosenza ndinosenzera murungu muchena but ndinopiwa 900 bond asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvozvi zvinhasi iri kuita 270 mupick and pay saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudyira kwekuseni kwamasikati kwamanheru zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose zvimwana anenge aida kukwira kombi kuenda kuchikoro vanenge vakunzi ngavachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani bati mamwe mazuva unotozongoguma wokundikana saka zviri kutondiremera zvekuti ndotoshaya kuti ndodii tozvibatanidza sei woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya ndogara kumoko kwacho mari yacho haisi kukwana saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita
tombotarisa munzvimbo yamuri kugara mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa zvirongwa zvipi izvi
zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezvesensas iseni chizvarwa chemuzimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa sensas makore ese isusu vanhu tisaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredhiyo kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune sensas vanhu vari kuverengwa but iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi wetuesday chosangana nevarume vaviri nemadzimai vamaviri vachiti madzama mukasei ndikandamuka hangu mamukawo seyo zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii zvikanzi tiri kuita sensas ndikutadzwa kuzvinzwisisa because handina kukura ndichiona sensas isitiwa muitirwo wairi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri vestudio 7 nemugowera wega wega iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuita hurukuro navadhifadhuve avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro vadhuve vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivawo zita ravo rekutanga vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana nhasi tati tiite hurukuro navo vadhuve tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vadhuve
totenda baba Jonga
vadhuve ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunze uko
ndine chitemo chakanyatsokutokura chababa Jonga ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu Josephina nemunin'ina vake anonzi Witness Nyandoro hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994 from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndiri kutinyatsokutovatsvaga handigoni kana kutokotsera chaivo nekuti handinyatso kutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei
hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuve
azodzi kuti akashaika zvakaitika ipo kuti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda nawo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare vanzi vakato baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka taisingazive kuti mhuri yemurume bari kubveka vachandiri kutiziva ifamily yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva ndikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chandiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaure kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe ndazii kunyatso kutorangera chete tupo wake vai wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuve
vana nguva pavakatorwa vaiva vadiki nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiwa somewhere around vana 5 years witi aiwa somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havasikana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vaWitness naJustina
amai vaWitness naJustina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndokwavakazosangana ikoko so baba nyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitonyatso kutoziva kuti tiri kunotsvaga kupi kana kuti efamily yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndizvo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vanoruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandikutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu yekuti 0044786567997 ndizokorodze zvekare plus 4478656799 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndinofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because atleast kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nokuti kana chingofamba chingorangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tiri kutenda chirongwa cheichi chavari kuita tinonyatso kutochiteerera zvikuru chinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness naJustina Nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kuMashonaland West ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje uZulu wemangwe lowechimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akulamzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele.
I-bill leyi ingavele amendwe ivunywe phezu kwesikweleti esivele silaso sililizwe sesisengeza phezu kwe-9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo. Njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuZulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana. Umuntu wonke kulendima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu angalama ma-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yali mali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende ophiwe imali engange 25 million yakwele Melika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye kobulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu 5604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Africa isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Uzulu wakobulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakobulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abaningi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweleti lezi zithathwe ezithi sesethu zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweleti zizasala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implimenta singakafezwa. Ngakhala kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasigayela kusekelo sombuso okungakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimkhodi wobulawayo.
Lolu daba lwe amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufanele lokuthi umuntu ethengele isuit ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangoyo uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakubo ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalithumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Okuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asinazo, asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuzela athi sifunge ukuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokhu kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokuyana, siyashandira emgwaqweni, sihamba silungisa umgwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Ndidayi imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesikalisile nje ukuba siyibutheleni ukuthi sizekwana i-$30 yangikhona. Sithole nzima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungasela ncedo, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokuthilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izwe lanzange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umuntu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokuba leminyaka yonke le besingatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imvu emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphaleni hhayi akukho. Nxa singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele, silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kamankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho, nga izulu likhona hhayi ngasiyani. Uma rayisi lapha zithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nabona ukuthi athi sizincedise lathi ngesingalakho kumbe sinathise amatiye, yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sikuloyo izibungu besizazuza, kodwa kule zibungu ezisidlelayo amabili emasimini, so yikho esivuno vela asikho ngitsho. Yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Dinga usizo lokuthi ngancedwa ngokudla ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqokoqela. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwakho silanda amarayidi ngenxa yokuthi asilakudla sincediswa, ikuthi bayasincedisa nje labo abahulumente bazi nika nje amabelanyana, kodwa asilasti sidla ngokudla sihlayela asisuthi indlala isiphethe singakhulu
inhlanganiso esizozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi emaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi emaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane le ndlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla yikusilela kwempuphu lomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulu.
Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zokulima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabo mani kumuye khonapho emisebenzini yema-sector into eziningi zisezandleni zabo mama kodwa mama yibo abadubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil kumele abe ngu-$100 esandleni i-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayi ubaba kasebenzi la engasebenzi uyi-informal check just imagine uthengisele omunye iziti la kanomunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuze kukwama imali yesaka lempuphu okuthengikhedi yempuphu okuthengisisa omama badalala sendilo kana omthwalo wedonki singatho wokudlala kancaka kuthiwa ye mama bakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto but mina ngokwami yedwa angikayiboni impumelo yakho ningathi ama-results akho nama ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lo dlakela yini ezindlini?
Okomnotho elizweni phambelile ungazabe likuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxa zingalali utho vela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlane walelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa but wathi lo omunye ekhangela ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kundlini lekuye abantwana baye esikole kwembado zigqoke athole ukuthi yena leyo laye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kuliyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily yonke lilenzuzo efana nayo elithokozisayo naye siyazisa uyathenga isithi for example ehambe uyethenga inyama inyama uthenga inyama yesisi iphuma amaqasha angu-2 usuphela ithomoliya oyishengadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babesizabela ikhangela lami ngabe ngimkhangela ukuthi kathina sesidla inyama thina singeli vele sesisiyekugcineni noma sesisiyalala vela kusela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo yiyo sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona sekekuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaze basebeyiyo bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njebabenzise bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidumbu selithe sesifiki i-120 sokuyi-120 so yikho esithi thina kungabe kuthiwa yabomama yena le iyaphangisa filimi ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana lenhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikamba amanga angikawuboni umvuto sibile ngathi mina lo umvuto sibili uyazanywa yebo uyazanywa njengakhonokhu nje khathesi ngabe ephalamende sesayenzelwa yena liyana professional representation ukuthi kulabo mama ngoba ababe vele besivalile kodwa esesikufuna kathi ukuthi singayi yindzamo kube yizebra kube indoda kube umfazi kube indoda kube umfazi hathi keze ukuthi akhona kureserve ezindala sifuna sibe yi 50-50 indlela leyo hathi 50 leyo yokuthi kuloku leyo liza kuphiwa kule ngxenye liyithiwa ngabe ndlela nje ngakho lokhu ngathi yikho nje engathi ngiyambona engazathi ngaba kusekungani ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akungabi nokungcono esiyilo
kuyibhali leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe umgcinisihlalo wogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelidala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwaZulu kakhulu ngiyabonga
ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la
umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence awezimbabwe ebantuzaleo le-republic le-RP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu olowagwelo ukoden moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence awezimbabwe
bona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegame lokuthi ngamashurugwi
owakhathesi kasike ezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho obona khona so kulo nto elizizi mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana ne-community bazikhulumele ukuthi bona bayini kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula lezimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akusela mthetho umthetho ukhona ezimbabwe ngoba nanko amapholisa abambile izigebengu lezi
sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini
ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani kodwa kangikholwa ukuthi balokudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi angaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ibizo leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe ngabebele budlelwano leziphathamandla sikhuluma njenje thina bemuli siteliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice uziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe ujustice lokhuza wethu umalaba laye wakutsho ukuthi emakhoti lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenzie kakhulu so kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo izimbabwe yonke itsho njalo laba bantu bebezama ukuwena ilizwe lezimbabwe ngoba izimbabwe ilimele indawo eziningi beselongezelela ukulimala kwezimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lezi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangudlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona
laba bantu nxa befikile njengoba sikhuluma kunjenje lapha emaphisa
lapho enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashop nendawo njengoba ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingapi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni kudlwa kudlwangu kuleli zifuyo
hayi bezwakala ungavalelisa uZulu
ye ngiyavalelisa Zulu kandaba lina eZimbabwe sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu sicela ukuthi wonke uZulu eZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona lapha bona kube budlwangudlwa ngukhona batshele amapholisa amapholisa azasukuma atshele abanye bawo kwenzela ukuthi sibambele lo budlwangudlwa ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwa njengabahlali beZimbabwe sibone ubugebengu babantwa bethu bayabulala thina sasitsheleni amapholisa amapholisa ababambe siyabonga sana
hayi lathi siyabonga Loge, ngumnumzana Matthew Nketa, usobhuku weLower Gweru. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Sibongeke ita elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalista esiqibela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili uZulu weMango lo eChimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila iWorld Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane weCoronavirus Kwanele mtwagazi walivalelisa yo yimi untungamili nkoma lilale